Dr. Crispin Ngwenya, chiremba pachipatara chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru vanoti mapundo aya anowanikwa muchibereko chevanhukadzi achikanganisa utano hwavo.
Mabundo aya anogona kuita mukatikati mechibereko, anogona kuita munyama yechibereko, anogona kuita kunze kwechibereko. Matsungunguva unogona kusambo zvozviona kana kusaita maproblem, asi ukaitwa kana sikanzi unogona kutowanikwa nekaungabundu kwauinako. Unogona kurwadziwa muchibereko, unogona kubleeda zvakanyanya kuita kuti maperiods anenge ari heavy kana kungobleeda zvakanyanyisa uchibudisa ropa usingazivi kuti pasina kana nguva wadzokera kuteera kana kusafambisa tsvina zvakanaka.
Vatiwo mapundo aya anogona kukanganisawo madzimai kuita mbereko.
Anokwanisa kuti munhu aite mamiscarages kana kuti munhu asabata pamiri zvakanaka. Anokwanisa kuti pamiri pabve. Munhu ane madambudziko aya kurusa ndechekuti anofanira kuenda kuna
Dr. Chinamura Muteve, mumwe chiremba wezvibereko, vati mapundo aya anowanikwa kana munhu atanga kutevera.
Pavana vadiki vasati vasvika zera rekuita maperiods, hapana watakamboti tanyatsoona ane mavibrate. Uye kana vakura vasvika pamenopause, anoguma kukura asingachanyanyovapi maproblem. Kureva kuti mafibrates aya ane kuwirirana nemahormones anonzi progesterone neestrogen, ndiwo anoita kuti zvikure. Zvichibatana negenetic neenvironment nekuti tinodya chikafu chakadini.
Vayambirawo kuti akasarapwa mapundo aya anogona kuti madzimai arasikirwe neupenyu.
Kana riri mukati mechibereko, chizhinji chatinowana kubleeda kwakanyanya kuna afekta upenyu hwemunhu zvekuti anogona kutofa. Pakukura kwawo anogona kuzadza dumbu, ozadza mupelvis. Azadza mupelvis anogona kukombresa bladder. Wonzwa uchingoti paunenge wangoti gare gare wakutoda kutoneta weti, nhombo dzinogona kubva kuti unogona kutadza kubatira pamwiri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuongororwa mapundo aya navana chiremba, vachiti havo kashoma kuti anga ari gomarara. Vamuteve vati kune nzira dzakasiyana-siyana dzekurapa mapundo aya zvichienderana nemamiriro anenge akaita muchibereko. Vati imwe nzira ndeoperation, asi mumwe akaitwa operation Mozvare Patricia Rovu vaudza Studio 7 kuti zvakavadhurira zvakanyanya.
Inini ndakaitwa operation yemafibroids. Mari dzese dzandakabvisa dzinosanganisira Maria Doctor wekurarisa naMaria Doctor wakandiita iyo operation nemari dzekutenga ropa dzese dzainanaira kusvika ku$3,000.
Chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vanoti zvinokonzera mapundo aya hazvizivikanwi. Vati madzimai anosangana nedambudziko iri anobetserekana nekuitwa maoperation kana kunyungudutswa mapundo aya nemishonga. John Hopkins Medicine inova imwe yezvikoro zvekuamerica zvinoita tsvakiridzo munyaya dzeutano inoti madzimai ari pakati pezvikamu 20 to 50 kubva muzana achiri pazera rekuzvara ane mapundo aya. Chikoro chepamusoro ichi chinotiwo zvikamu 80% zvemadzimai kubva muzana zvinoita mapundo aya. John Hopkins inotiwo mapundo aya anogona kuva ari mumhuri kana kuti family history. Madzimai ane muviri yakakurisa nevane chirwere chemwoyo kana kuti high blood pressure ndevamwe vari panjodzi yekuita mapundo aya. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.